Tangati nemusangano wedu weconstituency kuNkulumane 12 patanga tichisangana nezvarwa zvekuNkulumane nekupela ndaba nekusizinda patachikurukura nyaya yedirection yedu yemuparamend taakusvika pasarudzo. Vazhinji vanenge vachida kunzwa kuti imi saMP vasiziva ndezvipi zvamuchatiitira, saka tachipara urongwa our agenda for parliament, our 10-point plan yekuti kana tapinda muhurumende tine tichigadzira zvipi. Tawana mukana wekutaura apa taagenda yehurumende kuti kana tapinda vachamisa ndezvipi zvavanenge vachigadzira. Tataura nyaya yematitle deeds achapiwa vanhu, nyaya yekudzidza mahara, primary education free from grade 1 to 7, tadiscasa nyaya yefree primary health care. Tataura nevanhu maererana nenyaya dzatova kugadzirisa kudzosa Zimbabwe into the common wealth nedzimwe maplatforms enyika dzakasiyana-siyana. Tataura again about our agenda yedevelopment, kuvaka kwemugwagwa, matractor per district. Tataura nyaya dzekuvakwa kwemahospitals per district. Tataura nyaya yekuvakwa kwemaclinic. Tataura nyaya yekusimudzira upenyu hwevanhu, nekuti mazimbabweans atambura. Vanhu vari kutarisira kuti muzimbabwe muite shanduko. Vanhu vaneta nenhamo, masoja, mapurisa, maCIO. Tataura nyaya yemasalaries emacivil servants above poverty bottom line, kuti munhu wese nekudempoliticisa mainstitutions of the state, kuti their fidelity even into the constitution of the country. Saka ndozvataachikurukura, tagamuchirwa nevanhu neruzhinji. Tafarira nekuti vanhu vese vari kuziva kuti ndiwo makandidate edu etriple C, nekuti munoziva zanu yanga aita chitsotsi chetiraa kubiridzira. Saka tachiintrodusa makandidates edu kuti kana tiri kuNkulumane, kuChabalala nePhelandaba constituency, our member of parliament ndava gift osalosiziva. Kana tiri kuluveve ndivabhajila. Kana tiri kupumula ndavasitelesire masangu. Kana tiri kutumbani, candidate wedu weparty official ndiprease tuwe. Saka tachiintrodusa makandidate edu nekuintrodusa wagovernings acho.
Mangwana mune humwe urongwa here huri kutariswa kuitwa nemutungamiri webato renyu vaNelson Chamisa?
Kana titange tichisimuka kuno kuBulawayo takananga Masvingo province, patanga vachitaura mukuru varigori Nelson Chamisa vanenge vari kuMasvingo vachibvako vachananga kuChiredzi kuti vataure neruzhinji revanhu vari kuMasvingo kuti vazive kuti Zimbabwe dzayakuya, vazive agenda. Saka takurudzira vanhu vedu kuti vagadzirire musangano wemangwana kuMasvingo, uye tagadzirira futi kuno kuBulawayo musi wa20 tetiri kuwhite city sports stadium, patange pachiuya vadgod nesenchamis.